Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro gumiguru 12 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete chete kuBulawayo ndiye akabatwa nezuro aine chirwere cheCovid-19 munyika yose. Nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nechishanu chapfuura nevarume vaviri vanotova venhengo dzeMDCT muna 2014 yatanga kunzwikwa mudare nhasi.
Rongo ichitakasiyana nezvimwe zvatinoita makore akawanda. Makore akawanda tinoti tikanyorisa mazita edu vanhu vanoshandisa mazita edu kuwana zvinhu. Kunyanyanyanya zvichirikadzi hatinaita tinewana.
WFP yobatsira vanhu vemuchinhu ine mari yekutenga zvekudya. Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti wandu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakakwira zvishoma kusvika pazviuru zvisere negumi nemumwe kana kuti 8011 mushure mekunge munhu mumwe chete abatwa nechirwere ichi muBulawayo. Munhu uyu haana nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro, izvo zvaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230. Vanhu vakanga vapona kubva kuchirwere ichi kusvika nezuro vakasvika pazviuru zvitanhatu zvine mazana mashanu nevana kana kuti 6504. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu gumi nevaviri. Zvichakadaro, mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 38,396. Vapora muAfrica vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni makumi matatu nemanomwe ane zviuru mazana mashanu kana kuti 37.5 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvina kana kuti 214,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete, vapora vachidarikawo mamiriyoni makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 million. Nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nechishanu chapfuura nevarume vaviri vanoti vaive nhengo dzeMDC muna 2014 yatanga kunzwikwa mudare nhasi. Vaviri ava vanoti vaGilbert Kagodora pamwe navaNason Mamuse vari kuda kuti dare rimanikidze vari kuronga musangano weExtraordinary Congress yeMDCT kuti vabvumidze munhu wese aive nhengo yebato iri muna 2014 kusanganisira nhengo dzeparamende nemakanzura vakadzingwa neMDCT kuti vange vachipinda musangano uyu. Zvimwe zviri kudiwawo nevaviri ava ndezvekuti gwaro revavhoti kana kuti voters roll rione kwenye munhu wese anove nhengo. Vakakwirirwa dare vanoti vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe, vakabata chigaro chasa chigaro weMDCT Vamogen Komichi pamwe nava Abednego Bebe. Mutongi wedare Justice Webster Chinamora vanonzi vati nyaya iyi idzoke mudare nechishano chino mushure mokunge vapa mukana vari kupikisa kuti vape kudivi ravo panyaya iyi. Zvichitevera mutongo wedare Supreme Court wekuti bato reMDCT ridzoke reparaive muna 2014, bato iri rave kuronga musangano weCongress yekusarudza mutungamiri webato achatsiva Mushakabvuva Morgan Tsvangirai. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata vakagodora. Kuronga Congress veMDCT vanga vaita here mitemo yavatara inokurambidza imi kupinda mu Congress iyoyo. Nengo MDCT wa Gilbert Kagodora vari parunare muHarare ne Studio 7. Asi munyori mukuru weMDCT wa Douglas Monzora vanoti nyaya iyi aina maturo pamberi pedare sezvo varume vaviri ava vasisiri nhengo dzebato ravo zvichitevera kubuda kwavanoti vakaita vachienda kunoumba bato ravo. Vamonzora vanotiwo zvinonetsa kuti vaviri ava vaenda kudare ivo vasati vatomboburitsa gwaro revavhoti pamwe nemitemo ichateverwa pakuvhota. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kune vanhu vaviri vakuenda kudare vachiti ivo vanoda kuti vauye muCongress uyezve vanoda kuti vapihwe gwaro revavhoti reCongress yatingati voters roll yeCongress. Asi zvaonekwa mudare kuti nyaya iyi haina maturo ose nokuti hatina munhu wakadinyima voters roll reCongress. Voters roll reCongress harifati ravarei rinotikienda kumaprovinces nekumadistrict roongororwa kuti vanhu varipo ndivo here vanofanira kunge varipo.
Ndiani anofanira kunge achienda kuCongress iyoyo?
Vanhu vanofanira kuenda kuCongress vanhu veMDCT, kwete vanhu vakazofoga pati yavo. Kune vamwe vanhu vakafoga pati yavo vari kunational executive yepati yavo, hazvichakwanisiki kuti vauye kuCongress iyoyo nokuti zvikiri kuti nhengo dzakwira kudari ika inhengo dzakanoda muMDCT. MDCT unomuka kana uchinge wafoma rimwe bato kana kuti wakusapota rimwe bato.
Saka imi mune umbo here vamonzora kuti vanhu ivava havachitiri nhengo dzeMDCT?
Wakawandisa nekuti umwe wacho umbowo watinawo ndewemamtsamba atakatovanyorera vanhu vavo. Vamwe vacho vakapikisa, vamwe vakaramba vakanyarara, vakaramba vakanyarara ivavo ndo vaakuenda kudare. Asi ini tichinda uko chete rekuda kudisemba extraordinary congress.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare ne Studio 7. Mapurisa atenda kuti pane munhu mumwe chete akaurayiwa ku Mount Pleasant achipomerwa mhosva yekuda kubira vaive mukuru wezvekurongwa kwemabasa muzano PF vaEngelbert Rugege. Vamwe vashanu vanonzi vakakuwadzwa muchiitiko ichi. Mifananidzo iri pamadande mutande inoti munhu uyu mutsigiri wezano PF. Asi patabvunza mukuru wezvekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF watafadzwa mugwadi vati vanga vasina ruzivo nezvenyaya iyi. Mune imwe nyaya yanga iri mumatare vaimbovasa chigaro vechidiki muzano PF vaGodfrey Senengamu vacharamba vari mutirongo kusvika mangwana sezvo magistrate Ngoni Nduna vati vanga vasati vapedza kunyora mutongo wavo panyaya yavari kupomerwa yekuda kupesvedzera vanhu kuti vaite mhirizhonga musi wa31 Chikunguru. Mune imwe wenyaya bazi rezvekuburiswa kwemashoko ratiwo mapurisa manomwe asungwa mushure mekukanda utsi hunokachidza kana kuti tear gas mubhazi ranga rakatakura vanhu paHarare Showgrounds. Varidzi vebhazi iri vanonzi vasungwawo sezvo riri kunzi ranga tichikairwa nahwindi. Vamwe vagari vemuchinoi nasi vatenga zvekudya nerubatsiro rwemari kubva kusangano reWorld Food Program kana kuti WFP. Sangano iri riri kubatsira vanhu vanosvika zviuru 26,000 nemazana manomwe nemakumi mana kana kuti 26,740 kubva mumawadhi gumi mudhorobha rechinoi. Nunorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwafarira chirongwa ichi ndiamai Gertrude Nokwara vanga vakagukuchira zvinhu zvekudya zvakaita sehupfu, mafuta ekubikisa nekuzora, shuga pamwe nesipo yekugezesa nekuwacha muchitoro cheTM.
Farira nyaya yekuti mafirita ndonwa kana chikafu zvatopindirana. Ganda ranga raunyana kai. Chakanaka ichangora mashinwa chichengeto kudai.
Vamwe vanga vaine mufaro mukuru ndiamai Ellen Gomo vanoti vanofarira chirongwa cheWFP nekuti mhuri yavo yange yoziya nenzara. Vatiwo chirongwa cheWFP hachina hori kana kunyengedza vanhu zvinoitwa nevamwe.
Chirongwa ichi chakasiyana nezvimwe zvatinoitisa makore akawanda. Makore akawanda tinoti tikanyorisa mazita edu vanhu vanoshandisa mazita edu kuwana zvinhu. Kunyanyanyanya zvichirikadzi. Atineka tinewana. Zvinechi chirongwa nguva diki diki chashanda. Saka toda kutenda Mwari. Vari kutipa zvinhu zvimwari ngavaropafadzi. Ndinotaura ndine mukodzi padama. Mwari akuchengetei vanhu muri kutibatsira nezvinhu izvi.
Mumwe hwindi akarasikirwa nebasa rake munguva ino yechirwere cheCovid-19 asingadi kudomwa nezita. Anoti dai zvechikafu zvichiitwa nemasangano akaita seWFP chete kwete vezvemapato ezvematongerwo enyika nekuti vanosarudzana vanozivana.
Chirongwa ichi chandafarira ndioti chaitwa nemi veWFP pasina zvemabato zvokuti ari mabato pangadai tisina kutombowana.
Nyanzvi munyaya dzebudiriro muchinoi vasilvesta chaitezvi vanoti vanotenda nezvaitwa neWFP iyo yakafamba mudzimba dzevanhu ichibvunzurudza vagari nekunyora mazita vanhu vakasarudzwa pasina zvematongerwo enyika.
Bozvan weWorld Food Program wakafamba door to door. At least for the first time in Zimbabwe chinhu hachina kuitwa chezano, hachina kuzanonaizwa. So macitizens ari kufara because vari kuwana chinhu chiri fair ndavakwanisawo kurarama kana chikafu.
Nokuda kwekujeka kwemasarudzirwo akaitwa vanhu vataura itsilanzi vanoti hurumende inofanirwa kutevedzera zviri kuitwa neWFP zvekunyora vanhu vari mudzimba kwete kuunganidza vanhu.
Zvinofanira kuopwa nehurumende ndechekuti dai kuri kuti hurumende dzinguva ichida kuzogovawo zvinhu iyo hurumende vanogona kubvunza ivave ndidi kuti imi pamakambogova zvinhu paipa takaona izvozvo hapana munhu anonzi arohwa adii vabvisi watadii andidika vokopo system the same iyo iyoyo.
Munhu mumwe chete ari kupiwa $12 uye vanotenga zvekudya izvi muzvitoro zveOK neTM chete sezvo musingapere zvinhu zvichienzaniswa nezvimwe zvitoro. Mari iyi inoiswa mumakadhi kuti itenge zvinhu zvinoita kuti munhu ararame zvakaita sehupfu, mafuta ekugezesa nekuzora, shuga, sauti, siripo yekugeza nekuwachisa, dovi, matemba, binzi, pamwe nezvimwe zvinovaka muviri. Zvinhu zvakaita sehwahwa nefodya hazvibvumirwe kutenga nemari iyi. Sangano irilo tuwandu wivano wanuda chikafu mumadhoroba imu Zimbabwe urukutarisiru wakukwira kusika pa mamilioni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million kubva pa mamilioni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 million. Hurumende yeZimbabwe iri kutatarika kubatsira vanhu vasina zvekudya. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaudza vanhu kuManicaland kuti hurumende ichange yopawo varombo mari yekutenga zvekudya, asi vanoona nezveupfumi vanoti totenda mari vatadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunura Ijena.
Tichiri panyaya iyi, sangano reWorld Food Program ndiro riri kupiwa mubayiro we 2020 Nobel Peace Prize senzira yekusherechedza basa rakakosha rarinoita mukuwanira vanhu chikafu. Sangano rinopa mubayiro uyu gore roga roga reNorwegian Nobel Committee rinoti rakapa WFP mubayiro uyu gore rino sezvo sangano iri richishanda zvakasimba mukudzivirira kuti nzara isashandiswa sechombo chehondo nekunetsana kwevanhu pasi rose. WFP ichatambizwa mubayiro uyu zviri pamutemo musi wazvita 10/2020 pamabiko achaitirwa muguta guru reNorway reOslo. Ngatinzwe hurukuro yakaitwa naRachel Toe Studio 7 nemutauriri weWFP waThompson Piri.
Takava nemufaro wakanyanya kugashira nawo uye kuti isu tisu tabudikira pamusangano yakati wandei yanga ichinge yakasharwa. Tiri kunyanyisa kufarira kuti musangano wedu wane makore akawanda. Aka ndiko kekutanga kuti isu taremekedzwa tapuwa chinhu ichochi kuti tinzi nhasi ndisu tawinawo Nobel Peace Prize. Tinoshandira hongu zvenzara asiwo tinoshandira kuunza runyaro patinoenda nechikafu munzvimbo dzakasiyana siyana pasi rose.
Zimbabwe imwe yenyika dziri kubatsirwa nechikafu nesangano renyu. Rubatsiro urwu rwakamira sei pari zvino takatarisana neZimbabwe?
Kune vanhu vatiri kubatsira vanogona kusvika mamirioni mana munyika yeZimbabwe pari nhasi. Vanhu vari kutambiriswa chikafu zvikuru sei pamwedzi ino kubva muna Gumiguru mbudzi patinonobata zvita kunosvika muna Nakurume vanhu vanenge vasati vagona kukohwa kubva muminda mavo. Saka ipapo vanhu tinoona sekuti ndopavanonyanyisa kushupika kuti vawane zvokudya zvikuru sei vanhu vari mumaruva. Saka tiri kuvabatsira kuvapa chikafu, uyewozve tiri kubatsira vanhu vakawanda munyika yeZimbabwe kuti tigadzirise madiridziro maduku. Vamwe vanoda kuita zvekubata hove tichivabatsira. Ichi chirongwa chatinoita chatinoti food assistance for assets.
Pane matambudziko here amunosangana nawo sesangano mukutsvagira chikafu nyika dzakaita seZimbabwe?
Mugore ra2020 vanotibatsira vakamira nesu zvakanyanya pasi rose. Isusu takakwanisa kuti vatipe mari yakawanda nokwana kuita iyo mabhiriyoni 8 mugore ra2020 chete. Asizve tawana mari yakawanda kudaro pasi rose panga pasati pasangana nedambudziko ratava naro recoronavirus. Saka parakazoitika dambudziko iri ndinongo takaona kuwandu hwavanhu vanoda rubetsero rwedu huchiwedzera. Ndo dambudziko guru ratinosisangana naro rokutsvaka mari kuti mari iyoyo tikange taiwana taiwana nenguva yakanaka here inozoita kuti tigone kunotenga chikafu kwatinenge tachiwana tigogona kuchiunza kune vavo vanenge vasangana nedambudziko rezhara.
Avanga vari mutauriri weWorld Food Program waThompson Piri vachitaura vari parunhare vari kuGeneva kuSwitzerland naRachel Toe Studio 7. Rimwe sangano rinomirira vemabhizimusi muBotswana, reBusiness Botswana, rinoti mabhizimusi ari mudhorobha reFrancistown akatarisana nenguva yakaoma zvikuru kana hurumende yenyika iyi yakaramba yakavhara migano neZimbabwe neZambia. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wekutsvaga nzira dzekuvandudza upfumi hwedhorobha reFrancistown nhasi, mutevedzeri wemutungamiri wesangano reBusiness Botswana vaHumphrey Nawa vati kusavhurwa kwamabhodha kuchakonzera matambudziko makukutu kune vemabhizinisi vakawanda. Vanawa vati dhorobha reFrancistown riri kurasikirwa nemari inodarika mamiriyoni makumi mashanu yamapura pamwedzi wega wega kubva zvakavharwa bhodha reZimbabwe.
about the buying power. I mean, there's a challenge to Unayana the border of the
my business are Mudoroba Refrancetown Asarapa Mene Mekuti Zizarwa Zimbabwe is ne buying power. Azicha Munika Nekuda Kukovarwa Kuma Boda.
Pasini pa mtemu wa state of emergency Botswana yakavhara maboda ayo neZimbabwe muna kurume gore rino kwemwedzi mitanhatu senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana wecoronavirus uwo unokonzera chirwere cheCOVID-19. Botswana ine vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana maviri negumi nevapfumbamwe kana kuti 3219 vabatwa nechirwere cheCOVID-19 uye vamwe gumi nevasere vakashaya. Mwedzi wapera, Botswana yakawedzera kuvharwa kwemaboda nemwedzi mitanhatu zvakare. Vanawa vaenderera mberi vachiti kuvharwa kwemaboda kuchaita kuti vagari venyika iyi vanga vachishanda mumahotera varasikirwe nemabasa sezvo kusina vanhu vari kuuya munyika.
People who come in a day, some of them they were sleeping here for 2 days, some didn't.
Zvarwa zveZimbabwe zvanga zvitora mazuva maviri kana matatu zvichitenga mudhorobha reFrankston, izvo zvaiita kuti zvibhadhare pekurara zvotenga zvekudya uye zvaishandisa mabhazi edu muno.
Mumwe mugari wenyika iyi anorarama nekutengesa mumugwagwa maElizabeth Jovu waudza Studio 7 kuti urongwa kuvharwa kwemaboda uri kuita kuti upenyu waomere sezvo vachiwana chouwiri kuburikidza nezvizvarwa zveZimbabwe.
Musi maZimbabwe akavechivuya vechibva kuZimbabwe uko ndokuya ndovachengetera zvinhu ndovapfekera vamwe vacho vanotenga wakavuchiwana starada zvese zvebhurawai chakazara maZimbabwe ene izvozvo mari dzanowana ndichagoni kuwana mari.
VaTimothy Mpandaseka avo vanorarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vanoti vave kupona newakumukwaku sezvo basa ravo rekutakura vanhu vachivaisa kubhodha nemota yavo risisiko.
Maclients edu mazhinji anobva kuZimbabwe anouya kuzohodha vachitengesa zvavanotengesa boots nezvavanohodha muchina umu vachinotengesa kuZimbabwe.
Senzira yekugadzirisa zvinhu, meya wedhorobha reFrancistown waHudson Radisiru vaudza Studio 7 kuti vari mubishi rekutaura nehurumende kuti ivhure mabhodha enyika iyi neZimbabwe. Nakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakasarudzwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kuve mutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, amai Amy Coney Barrett vatanga kumira pamberi pedare reCongress nhasi vachibvunzurudzwa nenhengo dzedare iri kuti vaonekwe kuti vakakodzera here kana kuti kwete kupiwa basa iri. Vari kuda kukwikwidza musarudzo dzekuva nhengo dzedare reParamende muUganda vanoti mari yavari kunzi vabhadhare inosvika madhora mazana masere yakawandisa zvokuti vamwe vanopikisa vave kutadza kuiunganidza. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Unity Platform vaBobby Wine vari kukumbira vatsigiri vavo kuti vavabatsire nemari kuti vape kune nhengo dzavo kuti dzikwikwidze. Vanoona nezvesarudzo munyika iyi vanoti vari kungotevera mutemo uripo. Apo nyika dzepasi rose dziri kucherechedza mwedzi waGumi Guru unova mwedzi wekucherechedza chirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Month, vanhu vakawanda muZimbabwe vanoti havana mari dzinodiwa kuti varapwe chirwere ichi. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mai Laina George avo vanogara kumarondera vanoti kunyange hazvo chirwere ichi chiri kushambadzwa mwedzi uno kuitira kuti vanhu vave neruzivo, dambudziko riripo nderekuti madzimai akawanda anotadza kunorapwa nepamusana pekuti vanenge vasina mari dzinodiwa kuti varapwe.
Chandinonyanyofarira ndechekuti madzimai akawanda ari kuzviziva kuti breast cancer month tinofanira kuscreenwa, tinofanira kutariswa to be aware of the disease. But dambudziko riripo after watestwa, the costing yakanyanyisa.
Amai George vanoti vakazobatsirwawo neimwe mhuri kuti vaitwe operation yekubvisa zamu rekuruboshwe gore rakapera, asi dambudziko ravave kusangana naro nderekuti havasisina mari yokuti vapiswe pakabva zamu kuitira kuti gomarara ribve raparadzwa zvachose. Amai George vanoti madzimai akawanda ari kufira mudzimba nokuti chero zvazvo vamwe vacho vakavhenekwa mazamu iwaya pasina muripo mumazuva eBreast Cancer Month. Vazhinji vavo havana mari yokuti varapwe. dambudziko rakatarisana naamai George idambudziko riri kusangana nemadzimai akawanda munyika. Mukuru anoita zvedzidziso yezvedenda remagomarara akasiyana siyana kuCancer Association of Zimbabwe. Valavo makurirofa vanoti mwedzi wagumi guru inguva yakakosha inopa mukana madzimai kuti azive zvekuita kana achinge abatwa nechirwere uye kuti akurumidze kunorapwa chirwere chisati chakomba.
Mwezi wa Oktoba, gumi guru, mwezi watinotaura zvakanyanya pamusoro pekenza inonzi breast cancer, vachitaura zvakanangana nekenza yemazamu kudzivirirwa kwayo, uye nokubatsira avo vanenge vabatwa nekenza yemazamu, uye nokukurudzirawo kuti hurumende nevamwe vamasangano akazvimiririra vabatsire pakupedza chirwere ichi chebreast cancer kana kuti kenza yemazamu.
Vamakurirofa vanoti ichokwadi kuti mishonga yekurapa gomarara repazamu inodhura zvakanyanya zvekuti veruzhinji havakwanisi kuwana mari iyi kuitira kuti varapwe. Vamakurirofa vanoti hurumende inofanira kuita homwe yemari yakanangana nedenda remagomarara ose sezvakaitwa pachirwere cheHIV AIDS.
Tinokurudzira kuti hurumende itsvage homwe yakanangana nezvedambudziko rekenza chete sezvo muchiona kuti dambudziko rekenza idambudziko riri kukura.
Mukuru musangano reCancer Association of Zimbabwe amai Junior Mavu vari kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi uno kuti vaende kumahofisi avo ari muna Livingstone Avenue muHarare kuti vanovhenekwa mazamu avo pasina muripo pamwe nekuwana dzidziso yezvechirwere ichi. Amai Mavu vanotiwo gomarara repazamu ndiro rechitatu pamagomarara ese anobata madzimai akawanda muZimbabwe. Amai Mavu vanotipa ongororo yavakaita kutanga kwemwedzi wagumi guru vakaona vakadzi nevarume vakati wandei vaine mapundu mumazamu airatidza kunge aive negomarara repazamu. Mukuru weCancer Registry iri pachipatara cheParinyatwa iyo iri pasi pebazi reutano vaEric Chokunonga vanoti chirwere chegomarara chiri kuwanda chaizvo munyika uye vanhu vakawanda vanozoenda kunorapwa chirwere ichi chatokomba, izvo zvinozoita kuti vaitwe maoperations senzira yeku zivirira kupararira kwechirwere ichi mumuviri wose. Takamira Studio 7 muHarare, ndini Kirimzami.
Munhau dzemitambo, pamutambo webasketball chikwata cheLA Lakers chakunda Miami Heat ndokusimudza mukombe weNBA Championship. Mumutambo weFrench Open Tennis, Rafael Nadal akakunda Novak Djokovic ndokusimudza mukombe uyu nezuro. Tochimbotarisa munhau dzenhabvu. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vakawanda vanoti vaizviziva kuti hapana chinonobuda pamutambo weMalawi neZimbabwe Warriors uyo Zimbabwe yakaita mangange. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chakaita mangage 0-0 nemaFlames mupira stadium mumutambo wekuedzana simba wegadziriro yemitambo miviri yeAFCON neAlgeria iyo iriko munambudzi. Gadziriro yeZimbabwe yave isina kumira zvakanaka mushure mekunge vatambi vakawanda vemhiri kwemakungwa vakatadza kuuya nezvikonzero zvakasiyana siyana. Muongorori wemutambo wenhabvu vatakudzwa mushinga vanoti vaizviziva kuti hapana chinobuda pamutambo nemaFlames.
Mutambo uyu ndaizviziva kuti hapana chinobuda nekuti vakatora time vachingopokana pakana kuti maendera vakaita ikoko akasina kumira zvakanaka.
Chekwata chakaenda kuMalawi chakaita zvekuunganidzwa zvekutamburira vamwe vatambi vakashevedzwa kwasara mazuva maviri chete. Vatambi vakaita saKnowledge Musona, Macaulay Bon, Jordan Zemura, Tino Kadewere, Tendai Darikwa, Prince Dube na Terence Dzukamanja havana kuuya kumutambo wekuedzana masimba uyu. Muteveri wechikwata chine mukurumbira cheDynamos vaSpelani Machona vanoti mutambo uyu waifanira kuve wakamiswa sezvo vatambi vaidiwa vasina kuuya.
Vakatambisa zvavo nguva apa vangasikafanira kutomboenda kunotamba bhora.
Asi vamwe vatambi vakaita saMarvelous Nakamba, Teenage Adebe, Kama Billiard na Alex Mdimu vaivemo mumutambo uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chelife talk na 8 PM nasi, tiri kutarisa chirwere cha COVID-19, zuva remwanasikana, rakacherechedzwa nezuro, uye kunetsana kwemapato eMDC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.